Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vachiwenga havana zvavataura nezvebopoto ramuka pamhuri iyi kunze kwekungogadza vamuda vanhu vakamirira mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa avo vanga vari kuzitf kumusangano weconcord young women in business global ict vapedza zvidzidzo zvavo. Vedzimwe mhuri vanosanganisira vekwamakusha, Dumbu nevekwamugabe vanoti ushe hwaifanira kuenda kumhuri yekwadumbu kubva pakashayika baba vamuda vanhu muna 2009 vaiva ishe kubva muna 1980. Asi mutauriri waishe mugabe vamozi muda vanhu vachitaura kumucheto kweurongwa hwekugadzwa kwaishe mutsva uyu vati pose panogadzwa mambo panoita mutauro asi zvinopera vachiti hurumende yaita zviri pamutemo.
Hongu mushe hwese hausi hwamai nehwababa, panokwiwa, panodyiwa, panoitika zvese, asi mvura inobhongodzeka ndeinogara nazvo. Inoreva kuti uine zvirimo, asi tiri vana vomuhumbi. Zvimwe zvese zvinoitika, tapedza tazoti isisu ndopatamira apa tavafuti vana vomuhumbi, toshanda tese, zvinhu zvese zvoenderera mberi.
Vachitaura nestudio 7 vamwe vakaita savawilson makusha varamwa kuenda kumutambo uyu vati vakamboedza kunyorera hurumende nekuendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva kuti vamise kugadzwa kwavamuda vanhu asi zvakakona ng'anga varapwi vachida sezvo dare remusi wechipiri rakati nyaya iyi haisi kukwanisa kupinda nekuti hainzwikwi nechimbi chimbi.
Kuenda ikoko unenge wakuita kunge uri kuendoza chinhu chauri kuti iwewe hausi kufara nacho. Ndareva kuti dzimba dzeushe dzanga dziripo pakasharwa watanga tichida kutapinde dzaadziri saizi.
Mumwe wemhuri iyi vahenry mugabe vati havasi kutambira vamuda vanhu kunyange vagadzwa nehurumende nekuti zvaitwa izvi hazvisi pamutemo wedzinza ravo.
Isusu hatitoshandi nekuti vese vedzimbabwe sezi vakadzisipo havatoripo pano. Vatoziya vose vanhu havapo ingongova iyenene hafu yemuda vakamusaaeo.
Vachitaura pakugadzwa kwamambo mugabe vakamirira hurumende gurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati vanhu vanofanira kuremekedza agadzwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vanova mukuru wehurumende.
Hatisati tamboona mambo anogadzirande ipai kutenda kukuru kuhurumende yedu, hurumende inoremekedza Jehovha, hurumende inoremekedza madzimambo, hurumende inonamata, hurumende inoziva kwatakabva.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiriri wemadzise munyika ishe Fortune Charimbira vakurudzira vari kupokana kuti vachiita chinhu chimwe chete sezvo ishe ava vagadzwa nemutungamiriri wenyika.
Munhu anosainira umambo muzimbabwe nepurezidendi pachavo ndovanosaina. Munhu wakai takapuwa napurezidendi, aiwa purezidendi vakupii? Imi ndii munozvipa moka, musati purezidendi vakandipa mambo. Ndo vanosaina zvavakuwarisi veumambo. Purezidendi akungoti ndo zviripo ngaindisaine. Vakanoti mazuva ano chief council kana kuti provincial assembly yemazimambo haitadzi muno.
Vanoongorora nezvemagaro evanhu munyika vakazvimiririra vamatidha matidha vati
vematongero enyika vanopindira nekuda kwokuti iwanengwa nezvinangwawo zvavo zvisingaenderani nechinyakare chedu. Isu izvi tinopokana nazvo uye zvinosiririsa zvikuru.
Zvaiitwawo munguva yerodhisia apo hurumende yavapo yaiita sarudzo dzemadzise anodzitsigira. Ndakamira studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.